Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo mbudzi 6 2022. Mangateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chitundumuseresere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatakura mushina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda nezvimwe zvekunoshandisa kumwedzi hachina kusimuka sezvange zvakatarisirwa. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwa Chirigawad kuChipinge dzakaputsirwa misha ndokusara dzisina pekugara. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chitundumuseremusere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kusimuka nhasi chakatakura mishina yeumhizha neumhetura mukuona mamiriro ekunze munyika kana kuti satellite chatadza kusimuka sezvanga zvakatarisirwa. Chitundumuseremusere ichi changa chakatakura masatellites enyika dzinoti Zimbabwe, Japan neUganda nezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vari kumwedzi pari zvino. Chitundumuseremusere ichi chinonzi chatadza kusimuka nekuti paita moto uye changa chitarisirwa kusimuka kubva muVirginia muno muAmerica. Chave kutarisirwa kusimuka mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveumhetura neumhizha mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu.
Nyanzvi Richard Van yanga ichifanira kuti simuke nhasi yakarongwa neoperinenzi Zimbabwe National Geospatial Agency like portrait yeaerospace neNASA yekuZimbabwe. The idea of the satellite, the commercial satellite, haifanani mahombe anana America nekuRussia yekuti payana aiwabudu. Ndeyekuti ikalonchwa a very small satellite, probably like a box, less than 10 kilograms.
Inenge yakakosha sei kunyika yakaita seZimbabwe?
Inenge ichitarisira zvinhu zvakadai. Nakwemvura mapetinii anguvai zvakanyanya sei nekupisa matemperatures anyakatirekodhwaka. Saka uchazoona kuti after a year kana 10 years information iya inenge ichikorita kudenda kuya kuya about environment neclimate kuti zvinhu zvinofamba sei sezvaunoziva kuti tirira nguva yeglobal warming. So most international organizations vanotoda kuti nyika idzi dzirikudevelopa vaone kuti maforest avo ati kupera mvura avo chitiriitika mvura futi kana kune edeiiiiuchaita mvura yanewaiyaiya kana kuchaita earthquake satellite anopa information ara data kuti zviedeoning sign. So a good department zvanungasendez parini pandii nekuagricat zvanenge uchiona matekeri nekuenda kwenguva temperature ivenda ichikwirana nezvimbo. Ah, mazuva nemvura yachatangi nayo nezvimbo zvisini. Ah, mazuva nehwindera emazoni yedai kazi inenge iri information ichiinde nevasatirati ari pedyo akatarisa pedu munyemuri yeZimbabwe zvini vamwe will also benefit kanzuva yachoione mazvo imeteorological services oZimbabwe.
Muzinda weZimbabwe National Geospatial Space Agency uyu uri kupi chaizvo?
Parizvino institution yacho iri paUZ kuni asendosele zani kuzozo akaenda ku pad kuna mtoto mtrena ikoko kuzwenti yangu chanzia kulunda kiri na mama alonzi makshim satellite kwa wadi shim Uganda na bendi Japan kati I think a few minutes before launch, I had a problem. It was an alarm. It was a little bit of a motor. So I was like, I was like, I'm going to go. But it was like, it's not as big as it. I told you, yeah. And very soon, in fact, it was like, I was like, I'm going to go. And I was like, ah, I'm going to go. I'm going to go.
Muunga pa mwenzani swere papo?
Sizo kwa hiti ama ma drone. Ma drone ya ndo chani kwa kudara. Anga ya militari. Kutumazwana kwa ma drone ya eno ngeyezi. Inga masati ya diwa hiti kwa hiti. Hiyo yeti hiti ya jokusenita na Elon Musk. Apo pa nyinga kwa kambira maa. Ya kwa kwa kudenda kutuwa nwa mbaka ki internet. Adiwa hiti hiti kwa hiti kambira hizo. Parizu. Hiti kwa kambira data, reweza.
Saka tichi tarisa kuti murukuti kanu ka diki diki kanga dure zvakaita sei tichi tarisa mamiriro akaita nyaya dzeupfumi muZimbabwe.
What I know, the smallest one can be 20,000 up to actually the US dollars. And actually it's called the cube set like that. So zvinhu zvakato dzvanya kudhara. But now my engineers are not programmer, my components are not. That's what we are doing in a amateur radio. We are communicating on the ground. We send our messages every day.
Nyanzvi munyadzi zveumhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko vaRobert Ndlovu vachitaura vari parunare kuBulawayo. Muri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga ward 11 kuchipinge dzakapiwa minda panguva yekugoverwa kweminda patsva muna 2000 apo varungu vaitorerwa mapurazi achipiwa vatema dzasara dzisina pekugara. Muri idzi dzinonzi dziri kurwiswa nemwe mukuru muchiuto arikuti iri purazi rake. Hatinokwanisa kubata vatauriri vemapurisa nemauto kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vanhu ava vanonzi varasikirwa nemidziyo yakawanda sezvo kuri kunaya. Makomisheni ehurumende anoti Zimbabwe Human Rights Commission pamwe ne National Peace and Reconciliation Commission anonzi akatosumwa nezvenyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku avo vanesangano riri kuedza kuyananisa vari kurwisana ava.
Nyaya yacho ndeyekuti nzvimbo yavari vachigara iyi vakaipiwa mugore 2000. Zimbi ya hati ya jekuti patakara ya hati ya fast track land reform. Kuti wakare. Kuti mwikawe mbapo yanga ya zikaiwa. Mifu mbari hindi kuwa zwa kema. Kwa hindi mbari kwa hindi wa chidi wakati wa kama kutachat hao. Hapu zimbi ya hindi wa kikara yanga hindi uri mburu ndo aizi chobe. Ndoto wa hindi wa chikara. Saka mbukura kini na hindi ni papa mbuja kama kukure kitu wakama mbundo kisi kwa chakara. Kisi wa rewango wa ndawa wa rewa. Ya hindi wa 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 hindi hamuna kunyatso kuda zvakanaka mugore ra 2018 ndo vata zvogopinda kuti kataura nawo kutaiwa vagari avada kunge kuenda kuti vange vangogara uye chiro chacho kumbe ndo vadzoka vakagara zvakanaka izva zvogoita zvakare ndezvekuti nyaya iyi yadzoka zvakare.
Kana muchiti nyaya iyi yadzoka zvakare mungatsanangura kuti chii chaizvo chiri kuitika uye ndanani vari kurwisana nevanhu ava?
Pane makwikwi anenge achiitika kuti mukugara kwavari kuita vanga vakuita sechi vazvodzaiwa famiri inofana kudzoka kuda vana kuyana zebrigadier saka pakunengana vari kudaiwo kuta zvichikwadi vari kudesana vachikuda kutizira dzimba dzavo saka tiri kushungurudzikana kuti pavapidzirwa dzimba zvinhuka zviri kumira zvakanaka havana vapekugara vanga vachigara dzimba dzavo dzakapiswa mazenga achichekwachekwa mvura yakatanga kunaya musi wechina nasitora tiriichesanje vakanayiwa vakabva musamuiri rimizi kunoonerwa makwana vakapika vakaenda kune rimwe riri pasaidi
Saka mapurisa ambouya here kuzoedza kugadzirisa dambudziko here?
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunare kuchipinge. Tabatawo mutauriri wecommission ye National Peace and Reconciliation vaObed Gutu tikatanga nekuvabvunza kuti sangano ravo rinobata sei nyaya dzakadai.
Zvatinoita ndezvekuti kana pane munhu kana kuti vanhu vane chitemo kana zvitemo zvavanoda kuti zviongororwe kana kuti zvitariswe neNational Peace and Reconciliation Commission, tine simba ikura tiisiya nekumiroro mutemo wenyika Constitution of Zimbabwe Section 252 Subsection F. Inoti vaya vanenge vachakunza zvitemo vanounza zvitemo zvavo, vamwe vanoda kuunza zviri zvakanyorwa, vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura nhoroondo yavo, vamwewo nekudakuitiriozimabvano vanongoti hazitonyora zviri tsamba dziya dzinonzi electronic mail, vamwe vachitumira ari mawhatsapp. Saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo, nekuti kana chichemo chinge chaunzwa kuNPRC tinotochiongorora. Ndosaka ndiona NPRC dzine mahofisi akawanda kumativi mana enyika, Mamutare Eastern Region tine hofisi Mamutare, muguta reMutare tine hofisi, muguta reMasvingo tine hofisi, muguta reGweru tine hofisi, muMulawayo tine hofisi, muChinoyi vazvashoma anotevera tichange tichivhura imwe hofisi muJinjura. Chinangwa chiri chekuti provhinzi yoga yoga ive nehofisi yeNPRC.
Imimi munozoita sei kana mapuwa chichemo?
Kana tapuwa chichemo chauya patiri, tinochiendesa kubazi riya ratinopiro muchirungu Complaints Handling Investigations and Legal Services Department, inova ndiyo yandinochea, ini thematic chairperson webazi iroro. Tine vaongorori vedu mainvestigators maofficers edu vanozoenda paground, voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict, ingava conflict yekuti vanhu tanesana nyaya dzeminda, nyaya dzezvicherwa, nyaya dzakangosiyana siyana. Maofficers anoenda paground vononzwa nyaya kubva kuvamhanyari, vonzwa zvenyaya kubva kune vanenge vamakamhanyarirwa, toedza kuti toenzanisa vamhanyari nevamhanyariri kuti pave nerunyararo. Kana iri nyaya tinoti kana nyaya dzinenge dziri ndingano dzizo of criminal matter, inobva tati aya kana iri nyaya ingava yecriminal matter kuti vanhu nharo hakuvara kana kuti munhu abhinwa kana zvi yake zvakadaro anirira propati yake, inenge iri nyaya yatinozenge takuendesa kuvapurisa. Kana dziri dzimwe nyaya dzokuti vanhu vatotsikana kumatare vari kutsingitana kana mumacivil courts zvakadaro, isi hatizowani simba pamutemo Ndokutipindire munyaya zvinenge zvaendeswa nevanhu kumatare edzimosha.
Saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu kana kuti panomboita kakudya manonoko? Mune zvikwanisiro zvacho here zvekuti mukwanise kupindira nekukurumidza?
Wabvunza mubvunzo wakanaka. Zvikwanisiro zvinomboti nesei? Nokuti zvinenge zvichifanana nokuti kana iri nzvimbo yokuti inoda kuti vanhu vaendeko, nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure, panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuisa mudzimota. Saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzimwe nguva tinomboitawo matambudziko akaita saiwawo. Asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury, hatingasvori. Asi unongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti waona mari chaiyo yaunenge uchida kuti uwane.
Mutauriri weNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Kutu vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vatatu vanonzi vafa uye pachiri kutsvagwa vamwe mushure mekunge ndege yange yakatakura vanhu makumi mana nevatatu yadonhera muLake Victoria kuTanzania. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vechidiki muAmerica vanonzi vari kukwikwidzawo musarudzo dzemamidterms kuti dare reCongress rivewo nevamiriri vechidiki. Pari zvino vanganzi ndevezera rechidiki mudare reCongress muAmerica vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe. Asi vanozikanwa nekuti Generation Z vane makore ari pasi pemakumi maviri nemashanu vari kupindawo musarudzo idzi kuti vave vamiriri vedare sezviri kuitwa namuzvare Caroline Levitt kuNew Hampshire anova nhengo yebato remaRepublicans. Iko zvino tochimbotarisa chirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ine ndinonzi Brenda Muzimu, ndinotungamirira sangano reAlbinism Day to Dream Initiative, Rainbow Youth Albinism Zimbabwe Trust.
Tiri kunzwa kuti pane mamwe makwikwi amuri kuronga kuita. Mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita pari zvino?
Yes, makwikwi atiri kuronga kuita ndeevanhu vanorarama neusope, vanhu vakomana nevasikana vanosanganisira masouthern African countries, masangano tingangoti 13 nyika dziri musouthern Africa, zvichienderana nekuti ndevati vapinda mumakwikwi aya. Ende tiri kuronga kuti daitaiita SWA 27 May muno muZimbabwe neunder the theme iye rinenge richidindindira rinenge richiti united in making our voice heard as maAfrican countries. Sezvamunongoziva kunyika dzinenge ana Malawi, ana Zambia, kumanwa kuchiurayiwa vanhu vane albinism kana kushandiswa kwemabody parts avo.
Nyika dzamataura idzi dzakatotenda here kupinda mumakwikwi aya?
So far pane nyika dzakatenda kupinda mumakwikwi aya dzinosanganisira South Africa, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho. So far ndo nyika dzakatendera kupinda mumakwikwi aya neMozambique.
Makwikwi aya anobatsira chii chaizvo kusimudzira kodzero dzevane usope?
Makwikwi aya anobatsira kunge achisimudzira vanhu vanorarama neusope kuti vange vasingazvitarisire pasi uye kuti vange vachinzwisisawo kukwanisa kunzwisiswawo nemunharaunda dzavanogara. Uyezve anoita kuti tidzidzise vanhu munyika dzedu kuti aiwa sevanhu vanorarama neusope hatikodzere kunge tichiurayiwa, hatikodzere kunge tichisarudzwa pane vamwe, uyezve hatikodzere kunge zviya zvekuti munhu afa onodhigwa guva rake vachida kushandisa kuupfumi kana kushandisa kuita zvimwe zvinhu. Saka tinenge tichidzidzisa kuti aiwa tiri vanhu vakafanana nevamwe.
Asi makwikwi akadai kaanomboita mutauro kuti kana tichiti ndiye munhu akwanisa kuita tsvarakadenga, munenge muchitarisa chii apa? Munenge muchitarisa runako here kana kuti nenjere dzine munhu mungatsarangura kuti zvinofamba sei.
Okay, ku meet and meet albinism kumakwikwi aya achingotarisa runako rwemunhu tinenge tichitarisa kuti unokwanisa here kumira kana kuti kumiririra vanhu vanorarama neusopi. Saka tinenge tichitarisa njere dzako iwe kuti unokwanisa here, because chatiri kunyanya kuita kukwidziridza kana kuti kuboosta self confidence kuvanhu ava kuti endai kunze munotaura maererano nevanhu vanorarama neusopi, zvatinoda kuti vanhu vanorarama neusopi. Saka unotozoona kuti hatitombolimita izvi kuedi chaiyo, asi tinoerana kuti iwewe une confidence kusvika papi, uyezve unokwanisa kumiririra here boka iri.
Vanenge vasarudzwa vabudirira kuti vakunde mumakwikwi aya, munenge muchitarisira kuti vanozoita basa rei chaizvo?
Okay, tinenge tichitarisira like tomboti ndemuno muZimbabwe, tinenge tichitarisira kuti vange vachifamba nawo munharaunda, let's say kumamisha chaiko chaiko, vachidzidzisa vanhu vabereki vanoita vana vane albinism kuti vanofanirwa kuchengetedza vana vavo zvakaita sei, uyezve kuti ivo vanorarama neusopi vanofanirwa kuzvibata zvakaita sei kudzivirira utachiona hwecancer, gomarara, kuita kuti vafanirwa kuzora mafuta, vaitise nezvimwewo zvekungoti munokwanisa kudai, vachikwanisawo kuongorora kuti vanokwanisa kuitei sevanhu vanorarama neusopi, vachipawo njere kune vamwe vanorarama neusopi kuti munokwanisa kutoita zvinhu zvakasiyana siyana muupenyu hwenyu, ende hapana chinokuvimitsa mumirimitwe neganda renyu.
Pane vamuri kuonawo here vemakambani vari kuda kushanda nemi, uyeko vanenge vachidawo kuti vange vachibata nemi vanokuwana ipapi chaizvo?
Pane vamwewo sende vataishanda navo kubva kudhara, masponsors vanokwanisa kuuyawo on board, kuitawo vamwe vanenge vachida kutanga kubatana nesu vanokwanisa kutifonera panhamba dzinoti +26377816565, uyezve vanokwanisa kutibata kumahofisi edu ari kuAvondale panhamba 62 Cockroad Avondale, Harare. Kuti sezvo tichida kuita meet and meet albinism Southern Africa, tinenge tichikumbira kuti makambani akawanda auye on board so that inokwanisa kubudirira, because ichati nechihombe hachisiri chinhu chezimbabwe chete but chesouthern africa yese.
Ndinokutendai muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Alright, tinoita basa chaizvo.
Avo vanga vari muzvare Brenda Mudzimu vanotungamira sangano reDare to Dream Initiative vachitaura vari varunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti Religious Forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tatsikwa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvateereri vedu.
Vahwande makadiko yenyu, zita rangu ndinonzi Mubayiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Sekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatuma here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvino hakusisina. Mwari vakatumidzira vatuma vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari?
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateereri ndechipi, vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pane mumwe akabvunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero Zvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vatereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura rechiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuhwai dzakarasika chete dzaIsraeri. Ndokwakauyira Jesu. Saka ava vazvimwe izvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paya paya vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine periodi kana kuti zvine rekodi yekuti panguva yakati chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri haana kuenda kuchikoro. Vadzidzisi vaprofiti vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka. Because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri. And otherwise vari kuitora Ezekeria. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemusoro yandataura iyo. Mazviitanyi vawande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwo zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munawo dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Cricket chabuda makwikwi T20 World Cup ari kutambirwa kuAustralia mushure mekurohwa ne71 runs neIndia. Munawo dzemitambo, zvinhu zvabuda zvakadai: Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 1 FC Platinum 1, Highlanders 1 ZPC Kariba 1, Herentals 1 Dynamos 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Chitundu musere chekambani yemuAmerica inonzi Northrop Grumman NG-18 Cygnus change chakatarisirwa kutakura michina weumhizha neumhetura wekuona mamiriro ekunze kana kuti satellite yeZimbabwe, Japan neUganda chatadza kusimuka kubva muVirginia muAmerica nhasi nekuda kwemoto. Mhuri dzinodarika mazana mana kubva pamisha zana nemakumi mashanu kwachiriga Ward 11 kuchipinge dzoona ndondo mushure mekuputsirwa dzimba dzadzaigara. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.